manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chivabvu 6 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tienda kuchima kwanisa kuwane sumu chulongwa chedu cha nasi. Inindini jonga kandemi rindiri mu Washington DC chiti esinwezuru mchulongwa chedu cha nasi.
Nda chona sechiti kuchuruku ufaza wa shiji chaizo. Churuku bataniza nika inoi. Mwanu yesu anechikita ni nika inoi. Kunyanyawe susu wa gari wekunze wa gerimu nika inoi. Izo arata farra chaizo.
Mambo Charles VI vanogadzwa samambo weBritain zvimwe zvizvarwa zveBritain zvichiratidzira zvichiramba utongi hwavo. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Mutambi wetsiwa nemukurumbira munyika Charles Manyuchi oronga kusiya mutambo uyu zvachose. Tichakupai zvabuda mitambo yatambwa nhasi yeCastellaga Premier Soccer League. Indiwe mimo emisoro ena uzedu za nasi ichiba kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mambo Charles VI agadzwa nasi samambo weBritain pamabiko aitirwa ku Westminster Abbey muguta guru reBritain reLondon. Kugadzwa kwamambo Charles VI ndeke kutanga makore makumi manomwe urongwa uhu uchitungamirwa nekereke Anglican Church. Zviuru zvevanhu vanga vakapfeka zvitsvuku zvichena nezveblue vazara mumigwagwa yeLondon vachiratidzira kutsigira kwavo urongwa uhu vachipemberera apo mambo Charles nemudzimai wavo mambokadzi Camilla vanga vachienda kunzvimbo yemabiko aya. Asi havasi vanhu vose vafara nemabiko emhando yepamusoro-soro aya. Zvimwe zvizarwa zveBritain zvikuru zvechidiki zvinonzi zviri kugunongona kuti umambo hwagarisa zvekuti hwadarika nguva yahwo nekukosha kwahwo. Vanhu vanga vachiratidzira vaungana muTrafalgar Square vakabata zvinyorwa zvakasiyana-siyana vakapfeka nhumbi dzeruvara rweyellow kuti vanyatsoonekwa. Dzanga dzakanyorwa kuti not my king zvichireva kuti vari kuti havasi mambo vavo. Kune vamwewo vanonzi vari kuti chiitiko ichi chinodzora ndangariro dzekupambwa kwakanga kwakaitwa nyika dzakawanda neBritain kunyanga hazvo vamwe vari kutambira kugadzwa uku vachiti kunosimbaradza ukama pakati peBritain nedzimwe nyika dzayainge yakapamba. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndemumwe wevatungamiri wedzimwe nyika vakakokwa kumabiko aya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanga vakamirirwa nemudzimai wavo amai Jill Biden. Kuendawo kwavamunangagwa kuBritain kuri kushoropodzwawo nevamwe vari kuti vaisafanirwa kukokwa vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vamunangagwa vanga vachitarisirwa kuzosangana nezvisora zveZimbabwe zviri muBritain asi vanonzi havana kuzobudirira kuveko kunyanga hazvo vanhu vaungana vachivatarisira. Hatina kukwanisa kunzwa zvikonzero zvaita kuti vamunangagwa vakundikane kusangana nevana veZimbabwe ava. Mukuziya nezvekugadzwa kwamambo Charles VI, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain Dr. William Guri ava vanga vachiteerawo chiitiko ichi.
Ndachona sechiitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo chiri kubatanidza nyika inoiyi nevanhu vese vane chekuita nenyika inoiyi kunyanyawo isusu vagari vekunze. Vagere munyika inoyi izuva ratafarira chaizvo. Musi weMande takapuwa zuva rekuti atiende kubasa kutsividza nekuti zvaitika musi weSaturday ibank holiday. Saka maonero angu ini ndaona chiri chinhu chakanaka chaizvo.
Tiri kuona kuti mambo vagadzwa kuburikidza nechechi yeAnglican. Zvakakosha zvakadii zvekuti vange vachigadzwa neAnglican? Tichiona kuti uhutongi hwehumambo.
Ndofunga kupa nhoroondo yemaumbirwo akaitwa nyika ino yeBritain kuti ive nyika yazvairi cheche Anglican ine zvakawanda chaizvo zvakakosha zvainopa kunyika ino iyi. Nekuti anenge ari mambo Britain ndiye anonzi musoro wekirike rechiAnglican. Kana achinzi musoro wekirike zvinoreva kuti je musoro unoonekwa pano pasi waMwari asingaonekwi. Saka chinzvimbo pachitendero parunamato rwaro rechiAnglican chinzvimbo chakadzama chaizvo changa chakabatwa namai vaCharles chemutungamiriri wechechiAnglican chaatorawo iye Charles. Sekuti panenge pachitotarisirwa chaizvo kuti semunhu anonzi iye anouya muzita ramambo anenge achitarisirwa kunge ainewo nyasha, ruenzaniso, rudo, kutonga kwakanaka kunongoenderana nekutonga kunofumidzirwa ndiMwari ndokwaangadai achiita. Saka ndoona kuti Charles kugadzwa kwaaita mucheche yake yeAnglican zvinomupa mutoro, ndinofunga mutoro waakagadzirira iye kutakura.
Kune vamwe vari kuti chiitiko ichi chinovarangaridza kana kuvayeuchidza ushati kana uipi hweBritain kunyika dzayakanga yakapamba. Tingaona here iwo mambo Charles vechitatu vachigadzirisa ukama nenyika idzodzo zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachivatambira?
Ichokwadi kuti pese patinofunga nezveroyal family imba yekutonga yamambo Charles, tinokurumidza kubva tarangarira kuti kutongwa kwese kwaitwa dzimwe nyika dzepasipose neBritain kwaiburikidza nekubvumidzwa kwaitwa nemba huru. Asi zviri kwaari iye Charles kuti anoda kufambidzana zvakaita sei nenyika dzakambotongwa nemba yake, kana dzichiri kutongwa kana muchida yeunyatsotaura nemba yeumambo hwekuBritain.
Ko avo vari kuti umambo hweBritain hwagarisa kana kuti umambo uhwu hauchisina basa, ishoko ripi ramungataurawo pamusoro pavo?
Ndingangoti hangu inini semunhu waanogara munomu ndinoshamisika chaizvo nekushayira hanya kwandora kuchiitwa nevanhu vemuno umo. Vazhinji vanoti isu hatichadi mambo, asi vanokanganwa kuti kuva zvavari muupenyu hwavo. Kana iyo mari yanoti yematax payers yavanoti yaparadzirwe yakawanda ichitenderera mambo, kuti itovepo kuburikidza nekumiramira neuchenjero hwaiitwa nevanhu vemba iyoyi kuti vakwanise kuunganidza upfumi hwakawanda hwepasi pano munyika ino yeBritain. Saka chinhu chokuti zvakaitika makare kare takuda kutarisa kuti tinofambira mberi sei. Ndinoona kufambidzana nekutaurana zvakanaka nemba iyi chiri chinhu chinogona kuti pabudiriro nekuendera mberi muupenyu.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain, Dr. William Guri vari parunhare neStudio 7 vari kwakare kuBritain. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti kunonoka kubvisa zvirimwa zvakaita sechibage muminda kana chaoma kuri kukonzerwa nekushaya mari yekubhadhara vanokohwa, uye vanoti kunonoka kukohwa uku kuri kukwezva mbavha idzo dzave kuba chibage chavo, uye kunonokawo kuri kuita kuti chibage chavo chidyiwe nembeva pamwe nemuchenje. Varimi vanenge vakaisa zvirimwa mundimo huru vaine mhuri shoma vanoti vari kuita dambudziko rekuti vanotora nguva yakakura kupedza kukohwa zvirimwa zvavo zvose. Imwe mhuri iri kushingaira kupedza kukohwa ndeyekwachivende kumakonde mudunhu remashonaland west. VaAlex Chivende vanoti vanoona vachirasikirwa nechibage chavo chingangosvika zvikamu gumi nechidimu kubva muzana kana kuti 15%.
Ini ndaifururuka saka ndaakuti ndikatema chibage ndibva ndachibisa. Ndaona kuti ndikatema chibage chikaramba chiriko chinongoramba chichiita chichifururwa chichitorwa, asi vanhu vachanzani kubirwa. Ndakabirwa chibage uko kuseru vaingomenya munda vachimenya, asi vanhu vachanzani kuvawana.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekubhangeti varimijekusema muriwo vanoti mabhanga anovapa mari dzezvikwanisiro anofanirwa kuvapawo nemari dzekukohwesa, kwete kungopa varimi vemumapurazi makuru chete kana kuti maA1 farmers.
Saka vaizvipuwa kuti dhiziri rinoenderana nezvavakatora kuitira pakunokohwa baibai. Kana wanga usinawo hapana chaunopiwa. Uri rino handisi kuziva kuti nekomandi iyi zvainga iri zvakamira sei, asi hanyaya yekuti munhu haana kohwa achiti hanzi hatina mari yekukohwesa, aiwa munhu anenge achiita zvokuti amachamari akarima ndiwega munhu aifanira kukubvisa zvinhu zvake munda atori mari yake asambochenge nekuti hurumende kuda sei.
Mambo Katiza Gombo vekwaZvimba vanoti nguva yakare vanhu vaiyamurana mabasa emuminda kubirikidza nekuita nhimbe.
Saka urukuona kuti moyo wakudhara nemoyo waizvino vanhu vasiyana. Munhu iye aitorimirwa kana 6 hectares dzose kupera kuti agarirwa. Handei pakunokuwa zvekare kudhara taiita mubatanidzwa wekuti mumaraini taitoziva kuti chibage chanhingi ndochaibva. Tenda tonotanga kubvisa chibage ichocho toisa mumba. Zvino mazuvano nokuvengana mumwe nemumwe akuita zvake ega pamba pake.
Imberi yamurorwa ipiwa munhu nevavakidzani vake munzvimbo maagere achibatsirwa kukohwa kana kupfuura zviyo munga nezvimwe zvirimwa zvinenge zvamukunda ari ega nemhuri. Munhu aibika doro remahuwe uye kupa vanhu ava zvekudya apo vanenge vachishanda. Mambo Katiza Gombo vanoti mazuva ano yangove njake njake izvo zviri kusiya dzimwe mhuri dzichirasikirwa nezvadzinenge dzarima.
Kudhara chokwadi chokwadi zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka nenyaya yekuti kwakuine rudo kupfuura izvozvo. Vanhu havachabatana kana iwo mazunda amambaya. Kudhara aibatira zvikuru kuti kana akaitwa muraini chero kukanzi kune nzara simamba anenge aine dura rake muraini make nemhuri yake vanenge vachitorarama vachidya. Zvinova zviri kuvavarirwa napurezidendi vedu kuti zviitwe izvozvo. Chinyakare chose ichochi chaurikuva jena.
Mukuru werevesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union Vapaul Zakaria vanoti dambudziko rekurasikirwa nezvirimwa zvichiri muminda idambudziko rinonetsa varimi vadiki makore ose. VaZakaria vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mari dzekukohwesa nevanovapa zvikwanisiro zvekurimisa. Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nebazi rezvekurima Dr. Mavis Kashira Ruware vanoti varimi vanofanirwa kuchengetedza gohwo ravo kuburikidza nekukurumidza kukohwa kuitira kuti zvirimwa zvavo zvisapiswe nezuva zvakanyanya kana kudyiwa nemombe sezvo vamwe vanhu vasingatevedzere mutemo wekuchengetedza mombe nguva ino.
Saka ngatichengetedzei zvirimwa zvedu, ngatichengetedzei gohwo redu nekukasika kuita sei kubvisa zvirimwa muminda. Vamwewo vachange vakutsvaga nyama, vakutsvaga usavi. Tiri kungoona zvimoto zvichingotungaidzika mumasango umu. Saka moto iyoyo inozogona kubatanidzira nezvirimwa zvedu kana zvichiri muminda. Saka ngatiitei isa izvozvo, tibatsiridzane kuchengetedza gohwo redu, tisashayiwe mari kana kuti zvisarudze value per market.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti pane huwandu hwenyaya dzekubiwa kwezvirimwa muminda asi vanoti vanga vasati vave nehuwandu hwacho. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinokurudzira varimi kuti vakohwe zvakanaka vachipisa mashanga nezvimwe senzira yekuuraya tumbuyu tunokonzera zvirwere kuti zvisapinde mune mumwe mwaka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSaudi Arabia vanoti nhumwa dzemativi ari kurwisana muSudan dziri kutanga hurukuro dzekutsvaga nzira dzinounza chibvumirano chekumisa hondo. Kusvika kwenhumwa idzi muguta reJeddah muSaudi Arabia kwatsinirwa nevanoridzivo nezvenyaya iyi muAmerica neSaudi Arabia. Vakuru muhurumende yeSudan vaudza Associated Press kuti nhaurirano idzi dziri kutungamirwa neSaudi Arabia neAmerica. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pana pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Kureya avo vanozikanwa nezita rekuti Gonyeti vanoita ivo mabasa emitambo uyezve vachive mutori wenhau wechidzimai. Tiri kutaura navo apo pasi rose nenyika vachangobva kuremekedza zuva revatori venhau. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo
pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai.
Mumabasa medu mumatinoshanda tiri umu mune zvemitambo madrama zvatinoita kana kuti zvekutora nhau zvatinoita tinosangana nematambudziko akawandisisa ende akawanda zvakapfuririza. Tumuenzaniso kubasa kwedu isu kumitambo kwatinoita unosangana nezvakawanda.
Tipeiwo muenzaniso wekushungurudzwa kwamakasangana nako apo manga muri kuita mabasa enyu.
Unogona kutonzi muri kushoropodza hurumende, muri vebato rinopikisa. Ofochi munenge muchingoitawo kana kuti kuactawo zvinhu zvatirikuraramatiri muupenyu hwatirikuraramatiri semadzimai. Tisu tinoziya zvakawanda zvatinoshuwira kuti zvinge zvichigadziriswa. Zvangofanira kuti madzimai ndo anomukira achienda kunomira makiyu kuzvibhorani. Madzimai ndo anomukira achibikira vanhu kusina magetsi. Madzimai ndo anofamba mitunhu yakareba kunotsvagana nemvura. Ndo anofamba zvekare mitunhu yakareba like vemamisha vemaruwa. Anofamba mitunhu yakareba kuenda kuzvipatara. Saka isusu pamitambo yedu tinobuditsa zvinhu seizvozvi kuti aiwa zvakadai ngazvigadziriswe pakadai ngapagadziriswe. So zvinova ndizvo zvinova zvatiita kuti tinzi tiri vapanduki kana kuti muchirungu tinonzi tiri ma enemies of the state. Ofichi kwete isi tinge tichingo acta zvinhu zvatirikurarama zuva nezuva kuti hakuna magetsi haizi sikireti hakuzi kunyepa hakuizi politics magetsi hakuno zvechokwadi tikuta ma 18 hours load shedding kuti hakuna mvura chokwadi hakuzi kunyepa kuita nguva yakareba tisina mvura unomukira unoenda kumatiu muzvibhorani. So ndozvimwe zvezvinhu zvatirikusangana nazvo kuti makaacta makabudisa zvinhu saizvozvo mobva manzi muri vapanduki.
Mungati muri kutambirwa zvakanaka here nehurumende nemamwewo mapazi apo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai?
Mukutorwa kwenhau recently vamwe vangu vandinoshanda navo vakaenda kuepwet kwaipiwa magrant diduku vakatorambidzwa vakanzi patone clear instruction yekuti bus stop TV hatisi kutoda kuiona. Saka zvimwe zvinhu zvekuti munodzingwa, munotukwa, munotreatenwa. Saka zvinhu zvinonetsa, zvinhu zvinotyisa pakuti munosangana nezvinhu zvakawanda wanda mukutora nhau imomo kuti munoti vanhu vandopiwa clear instruction kuti aiwa ava hatitoda kuvaona ngavabve pano vatore nhau. Mount Darwin same thing, vanhu vakange votoda vakanga vatoda kutorohwa kunzi dzimai nyuzi dzenyu dzamatora idzodzo. Of which munhu vanhu munenge mune accreditation munenge makaaccreditatwa kufanana nevamwewo majournalist ari kubvumidzwa kupinda. But zvinhu zvinongonetsawo.
Shuwiro yenyu ndeyei pakuita mabasa enyu emitambo uyezve nekutora nhau?
Chinoita kuti tirambe tichienderera mberi inhaye yekuti tinenge tichitarisirawo rakanaka remangwana revana vedu, revazukuru vedu, reduwo infact tiutarisirewo zvakanaka kuti zvingova zvichibudawo chi muZimbabwe. Tinotarisirawo kuti takataurawo kuti hakuna magetsi pamwe pogadziriswawo magetsi omboita chiuya. Tinotarisirawo kuti takati marodhi edu ashata, maaccident ari kuwanda, zvinhu zvogadziriswawo zvichichinaka. Saka ndo zvinoita kuti tirambe tichienderera mberi nebasa ratinenge tichiita kuti pamwe pachavawo nekugadziriswa kwezvinhu kuti zvinake zvibve pastate hazviri, zvinake zviitwewo zvichigadziriswa. So ndo zvinotiita kuti tirambe tichienderera mberi. Ndo chishuwo changu chekuti aiwa zvinhu ngazvigadziriswe, zvinhu zvingonakawo, hazvina basa kuti zvagadziriswa nani nebato ripi kana kuti zvakamira sei, kungochemera kuti zvinhu zvakanaka zvingotowo muZimbabwe. Zvinhu zvitinakiriwo tese, especially semadzimai tirerukirwe mumabasa umu, tirerukirwewo kwete kuti mudzimai anomuka onomira kiu wodzoka woda kubatidzana nemoto kutsvaga uno kuti abatidze moto odii ndiye aida kuzomhanya nemwana kukliniki nanodi. So we need kuti zvinhu zvingostabiliza, zvingonakira munhu wese, kwete kuti zvinonakira rimwe divi, rimwe divi richipirwa nenazvo. Ndo zvinongoita kuti tirambe tichipusha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nenyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga pamusoro pedanho rakaziviswa nezuro neWorld Health Organization rekuti denda recovid-19 harichada muonera pamwe wenyika dzepasi rose pakurwisana naro.
Magadi vakantimire chaninga taura ndechekuti icho World Health Organization yati iyo dambudziko re-COVID-19 harichasiri Global Public Health Emergency. Zvinoreva izvo kuti tsungano yanga iripo kubva declaration yaitwa yekuti nyika dzese pasi rese dziite mamwe mamezhas ekuti denda risapararira uye kuti vanhu vakurumidze kuwana mishonga. Nema testing capacity zvese izvozvozvo zvanzi zvakubviswa.
Saka tingati here vatora danho iri nekuti vaona kuti denda re-COVID-19 rapera?
Hazvireve izvo kuti dambudziko kana kuti denda re-COVID-19 rapera, kwete, richiripo, asizve rava pekuti nyika nenyika dzakukwanisa idzo kugadzirisa dambudziko iri re-COVID-19 zvisingade maextra ordinary measures anga akaiswa for the last 3 years. Zvaita izvo kuti nyika dzikurumidze kubatsirana kuti dambudziko iri riderere. Izvi zviri kukonzerwa nekuti chirwere che-COVID-19 hachanyanye kupararira sezvachange chiri kuita for the last year. Manumbers iwo e-COVID-19 ari kuderera pasi rese uye vanhu vari kushaya nechirwere ichi vari kudererazve. Zvinova izvo zvinhu zvinofadza. Tava nemamezhas ekuti tidzivirire chirwere che-COVID-19 uyezve mishonga inokwanisa kubatsira.
Asi munoona here nyika nenyika dzichikwanisa kurwisa denda iri pasina kubatsirwa nemasangano akaita sana United Nations World Health Organization nenyika dzakabudirira izvi?
Hongu vakandimire ndinoona sekuti nyika nenyika dzakukwanisa kudzivirira nekurapa denda re-COVID-19 zvichienderanawo nekuti health system yemunyika idzi yakamira sei. Nyika hadzina kusikwa dzakaenzana. Kune dzimwe nyika wose kuno kuAmerica matools ekudzivirira COVID-19 nekurapa akati wandei tichikombeya nedzimwe nyika sana Zimbabwe dzekuti panenge pasina capacity yakakwana. Asi pakuona kwandinoita ndekwekuti nyika dzese zvadzo dzinokwanisa kunge dzichiita kuti denda risaramba richipararira munyika idzodzo zvichibva nekuti zvakamira papi. Chinopa hope kumunhu wese ndechekuti kunyika dzakaita sana Zimbabwe chirwere ichi hachina kutora upenyu hwakawanda uyezve vakati wandei vabayiwa nhomba. Saka tinotarisira kuti nyika dzikwanise kumaneja dzisinganeede this public health emergency declaration.
Chii chaonekwa neWorld Health Organization chasvika kuti iti COVID-19 global health emergency yapera?
Vakandimire chaninga taura ndechekuti vari kutarisa ivo kuti denda richiri kuramba richipararira zvakanyanya here zvatingati zviri out of control. Neinformation iripo izvopi zvichiri kuitika. Manumbers evanhu vari kubata COVID-19 ati dererei pasi rese. Hazvireve izvo kuti hakuite maoutbreaks here and there. Asi maoutbreaks aya anokwanisa kukontrolewa at the local level. For the past 3 years, pasi rese ranga richiita chibata-bata nenyaya yekuti denda re-COVID-19 rive under control. Saka tadzidza zvakawanda zvaakukwanisa kuti padanho ratava iye zvino nyika nenyika ione kuti yakamira papi in terms of manumbers nespread inenge iri kuitika. Sezvatiri kutarisira kuti winda iri kuuya muZimbabwe, manumbers achati kwirei nenyaya yokuti kana kuchitonhorawo and the like maviral illnesses anowanda. Saka vekuZimbabwe vanenge vachitoona kuti voita zvipi kuti dambudziko iri risaramba richipararira. Asi zvangofananawo nezvimwe zvirwere zvatagara chirapa zvakaita sana flu kana influenza zvokuti vanokwanisa kupararira asi upenyu hwevanhu hunenge huchienderera mberi nokuti dambudziko iri harisina kunyanya kukura semakore matatu adarika. Saka tinotarisira kuti nyika dzicharamba dzichiita kuti denda iridzikire.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare muNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo, mutungamiri weWorld Boxing Federation vaHoward Goldberg vachange vari muZimbabwe musi wa27 Chivabvu kumabiko ekupemberera kusiya tsiva kwemutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi. Mike Okariati anotipanya iye.
Va Goldberg vanoti vakaona zvakakodzera kuti vave pamabiko aya. Vacharisa zvakaitwa naManyuchi uyo akasarudzwa semutambi weWBF akarura kudarika vese muna 2022 weWBF Boxer of the Year.
And I look forward to watching him in his final fight on May 27th.
Tange ndiripo pamutambo wake wekugumisira musi wa 27 Chivabvu. Nove mutambo mukuru apo acharegedza zvetsiva.
Vanoti vari kuronga kupa mutambi uyu ruremekedzo rwemiriri wesangano iri. Vaine chivimbo kuti nekufamba kwenguva achapinda pavatungamiri vesangano rinotungamira tsiva iri.
I look forward to Charles Manucci joining the World Boxing Federation after his fight.
Tichamupa ruremekedzo rwemumiriri weWBF. Tine chivimbo kuti rimwe zuva achave mumwe wevatungamiriri WBF.
Manucci ari kuregedza tsiva zvachose musi uyu sekutaura kwevanoronga mitambo yake muzvare Monica Cheru.
Ave kuritaya next 3 years. Akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisiyirawo vadiki vari kuuya. Akunzwa kuti pake akagwasa.
Vanoti musi uyu Manucci ari kurwa naSheriff Kasongo wekuDRC asi havasi kurwira bhande rake reWBF asi vari kuedzana masimba.
Tambo wake wekupedzisira weruonekedzano uchaitwa musi wa 28 May. Uchatambirwa muno muZimbabwe achitamba naSheriff Kasongo wekuDRC.
Asi Manucci haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatambi munyaya dzemibairo. Apo vanokunda vatamba neve kune dzimwe nyika. Mutambi uyu anoti zvirikuitwa munyika munyaya dzemibairo yevatambi zvinomanikidza vamwe vavo kutengesa mitambo nekuti vanoona kuti zvavanowana mukutengesa mitambo zviri nani pane zvavari kuwana kumba.
Iyo muno vandi kandirova yakandikakurova ndokupa 200. Izva kuti ndikadzokera kumba kumari yo 200 ambofana makandipa ndopa angu na 200 dollars.
Kutengeswa kwemitambo idambudziko guru raparirira pasi rese nemhaka yokwedzereka kwekubhedzwa kwemitambo. Mugore ra 2012 vamwe vatambi vemaWarriors eZimbabwe vakambomiswa basa vaonekwa vaine mhosva yekutengesa mitambo apo Zimbabwe yaishanya kuAsia. Manucci anoti Zimbabwe inofarira kugadzisa zvakasimba nyaya dzekuchengeta vatambi vayo kana kuti vanotora nzira isiriyo.
Pane kuhwina kwekuzvidzisa kuziva kudyiwa kwekuzvidzisa vanhu vanavariko nhandaro vanogona kungotengesa nekuda kwekuti mumba hamuri kundipa zvikafu ndinotengesa.
Manucci ari kukurudzirawo vanovimbisa vatambi mari kuti vave vakavimbikawo kwete kunyangarika kana kuzotiza mutambi akunda mumutambo wake. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzvare Eleta Nengomasha vanoti vari kuita nepese pavanokwanisa kubatsira vatambi nezvikwata zvemuno. Manucci ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa naachiwandire uyo anere sirivha riri reWBC zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Yada 0, Caps United 1, FC Platinum 2, Manika Diamonds 3, Chicken Inn 2, Erendhaus 1, Green Fuel 0, ZPC Kariba 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Zvizvarwa zveBritain zvinoratidzira pakugadzwa kwamambo Charles III. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negohwo ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Francis Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Mtshatheleli thuba lokubonga ujonga kandimiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomgqibelo ngomhla ka 6 uNkwenkwezi 2023 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
kube lilanga elihle noma nje izulu abantu ade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthwa izulu kutsho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe uNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu kuba lukhetho olungeladlame, ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni.
Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni weMathebelele South ziveza imibono ehlukileyo ngekhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili lomongameli. Kuthi-ke uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo owaziwa njalo ngegapha lokuthi Donkimpiri. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bebegcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe iNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace. Inkosi ibikhatshwe ngumdeni ogoqela indodana yakhe elizibulo uPrince William, umkakhe uPrincess Kate labazukulu. Abafowabo bakaCharles uPrincess Anne loPrince Edward labo bebekhona. Indodana yakhe encane uPrince Harry ubikwa ebengekho kubalcony eBuckingham Palace lanxa ubekhona uyise egcotshwa enkonzweni. Inkokheli yamazwe omhlaba layo ibikhona ikhoqela umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe, umongameli Joe Biden waseMelika labanye. Lanxa izulu belisina abantu bebebaningi abakade bephume ukuzobona imicimbicimbi ebisenziwa zindizamtshina zebutho ele The Red Arrows lele Royal Air Force Aerobatic Team zindiza phezu kweBuckingham Palace, kwaba leparade yabebutho laphansi. Abakade bengabanye ababukele lokhu kusenzakala bathi bekuhle ngempela. Omunye wabo isizalwane seZimbabwe esesihlala eBrithani, unkosikazi Sehlule Gumbo Wilkinson ongusomabhizimusi esixoxelayo ecingweni echasisa akubonileyo.
Kube lilanga elihle noma nje izulu abantu ade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthwa izulu kutsho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa, bayawalandela ngemfanelo. Yebo, kube lokunye like okutshintshiweyo okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air conditioner le lobutofotofo. But kodwa yena liyana endala i-original eyakudala-dala sibili ibikhona yiyo asuke ngayo e-church esesiya khona esigodlweni.
Kodwa ye lowu ke uPrince Harry obuye ngelalamkakhe
According to ama report ukuthi kulomntwana le birthday. So ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa abesebuyela ku birthday yomntwana. Singers phela anti ama family dynamics kuba le thina esikuzwile ukuthi hayi umama usele lomntwana belungiselela i birthday. Sasukuthi hayi wena baba gijima uye khona ngale. But ngasengikubona ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi bikhona phambili sibili ku first row. Bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona ama rose amabili amathathu ngemuva. Ayingagqokanga izinto zesikhosini. Bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu bebekhona sibili lo William labantu abakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangapi uHeru bengekho
kodwa bona abantu beBritain kumbe abeUnited Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III.
Indaba yokuba nenkosi yindaba e-debatable. Bakhona abangafuniyo ukuthi abafuna ukuthi indaba yenkosi le iphele. Kube khona abayithandayo. Kube khona abanye nje abangelandaba ukuthi hawo inkosi yabo ikhona thina singenaphi. Kodwa kulabanye abavele abangafuni ukuthi vele imonarchy nga ingabe ivele kuyahle kuthiwe into zakudala sesifuna ukwenza izinto zesimanje manje ezabo president labo prime minister.
Ukwamukeleka kuka Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kusese labanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela u Princess Diana afa ngayo.
Akukho lulu ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo ayisime ngisho njalo nango wayengumakhwapheni kodwa noma ngazi ukuthi wayengumakhwapheni kubuyela khwaphana kuma family dynamics ukuthi indaba zasesikhosini vele zinzima abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle but heyi inkosi imthandile uCamilla lingakhuluma lingaze lithini namhla sesinaye indlovukazi uCamilla ngukhwini ngukhwini nxa ukhona kuzamele ukukhothamele.
Unkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson ngusomabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilitane. Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni emathebeleleni South ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili kanye lomongameli. Iningi lithi lesabela ukubana kungaqhamuka udlame kusiya kukhetho njengalokho okuvame ukwenzakala njalo okwenzakala enyakenye kukhetho lwama-by elections eziqintini zemathobole insiza. U-Albert Ncube we-Studio 7 usipha lolu daba.
Lalingukhetho lusipha uzulu ithuba lokukhetha inkokheli afisa zimbuse, izakhamizi emaphandleni eziningi zithi zidlela evalweni ngoba emnyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani esigabeni okujiya uzulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho. Unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi wevokola insiza uthi baba lokwesaba lapho kuqhutshwa ukhetho.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni. Bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama. Omama bangabona ukuhlukunyezwa bayatsheshela emuva. Kanti-ke bekumele kube yi-50-50 omama labo banjeni.
Umnumzana Kholeni Ngwenya oyisakhamuzi Matobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo luzaqhutshwa ngokuthula ngoba phambilini ukuhlezi ukuqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho.
I-ZANU-PF funa ukuhlala embusweni ukuphela njengoba already sile 43 years ilokhu ibusa. Kodwa-ke along these 43 years ilokhu ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezinzuzo ezimbi. Definitely ayisoze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yoku ukuthi abantu ba campaign bekhululekile nje bayevota bekhululekile ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawuluza.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane eGwanda.
Kuthula hayi angiboni kusenzakala ngoba nanko ke bona kathesi babhizi bayakhampeni bayabhoda dodudo wenza konke kodwa ngapha nganxanye khanye ngani into yakhona hayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kunga kumele ubone ukuthi akula nto yehlenzakala kuwe yajaywa kumbe uyabanjwa nto uyabona.
Unkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla lasenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eHoders uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle abantu bazihloniphe abantu bahloniphane abantu bathandane bahlonipha amalungelo abantu okuthi ngilo lalo angazikhetheli political party ayifunayo. Siyakubona okwenzakala kubo Sudan siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli semandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi uzulu lokwesaba ukuphatheka unhlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana labantu kumbe ubanxusele emhlanganweni inkulumo yabo enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uwaridi ngokuvikeleka kwakho ukuthi iZANU-PF isoke ibuye futhi sihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini kodwa njalo kule themba lokuba lolu khetho luzadala inguquko. Finally abantu beZimbabwe bazanelisi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omutsha okhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Malathi Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba ngihlala ngisitsho nje elikwaziyo ukuthi sinamalunga ethu angaka njalo nje bekhangela la ngepopulation ekhona sabe sikwazi vele ukuthi sizanqoba njalo nje umongameli welizwe uphume sobala mgcewe lo msekelo wakhe ukuthi bathi ukuthi khona abafuni dlakela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ukukhokhela ababufunayo. Akula ngenye indlela ukuthi nxa usebhokisini uzathi wena ngisuke ngethiselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuthi atsho ilanga okuzavota ngalo kungakapheli linyanga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sesifikile-ke isikhathi lapho esingena kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ezindlini. Asizweni umhlonitshwa esilayo namuhla ekhathisa ngalolu daba.
Umama uphathisa shabalala ukhokhela inhlanganiso engiphile ubulawayo phogqeke ngendlela association nibe futhi lenhlanganiso yabantwana yenye inhlanganiso ekhokhelwa engikhokhela eyabomama ekhangele ngamalungelo abomama okuthiwa omama besizwe nakakhulu njalo sokwandile sokudlulisa amalawulo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi umnotho welizwe ngakithi lapha eZimbabwe wehle kakhulu okubethela ukuthi kube nokucabana phakathi kobulili lobu bobubili bengitshaka izimali bengitshaka bonke nje okungabe kuqakathekile ukuthi ngigcinwe kuhle abantwana bese kubetha ukuthi laba ababili baxabane kukhulu kakhulu akwehlanga fili sokwedlula nje yona ikhosi sokuzosibanekela ukuthi amantombazana lawa ahlukunye
njengenhlanganiso selibatholile yini abantu ababuya kini libaphathisa ngani?
Ye bayabuya kakhulu njengenhlanganiso bezokukhuluma ngokuhlukumezana lapha ezindlini bese sibaphathisa ngokuba ukubakayela ukuthi bayinika ukuhlanganiswa ezithile ezinjama bomshaka ezinjengabo zowaba njalo sibathumeza umhlanganiso eziningi kakhulu contact nakhona emthethweni ukuthi bayobika udaba lwabo emapolitiki.
Kahle kahle ubone ngani kuyini okubangela konke lokho ukuthi kube lokuhlukuluzana ezindlini?
Ngingathi wayibizwe ukukhona wayibizwe akulamali akulampilo akuda kudla abantwana abayi ezikolweni. Inani labantwana abangayi ezikolweni likhulu kakhulu. Ngisho ukudala ukuthi abadala baxabana ngoba kuza kuthi omunye aphumule aye ngaphandle athi ngiyadinga lokhu. Kathi sokulethe ukuthi akusona kuthembeka. Akusona kuthembeka ngoba wonke umuntu uzama ukuthi aphilise imuli. Abantwana bezikolweni abathi abantwana bahle. Lokho kakhulu okwebizwe lethu lokho ukuthi akusetshenzwa. Akulamsebenzi akulandlela yokwenza imali. Kuyixabanisa abantu kakhulu. Njalo abantu balwa ngokuphela bayalimazana okuze kubangele lokuthi behlukane kumbe kuhle omunye phakathi kwababili. Sebefika bebana lokho ngoba shuwa umsebenzi ayikho imali ayikho abantwana baye ezikolweni yiyo imbangela enkulu kakhulu umnotho welizwe lakithi mubi kakhulu okokuthi akulamntu bemali besokubetha ukuxabana lapha ezindlini phakathi kukaba balomama.
Amantombazana-ke lawa ahlangana yini lodlakela lodwa?
Ye ahlangana kakhulu lawo amantombazana nezehlakalo lezi ngoba amantombazana imasile ayafuna into eziningi empilweni ayafuna ukuthi azivikele nesikhathi lesiya esikhathini bayafuna ukugqoka into ezithize bengathi bakhuluma ngabezi njengoba bengakabitho bengasebenzi bayakuthola ukusikiluzwa nokuthethiswa kumbe ngokuthaa. So yikho kunyokuzanele ukuthi libe nodlame lena lelidlalela ngoba amadoda ayadelela abantu besifazane adelela nabantwana abakhulumeka ugqoke njani ukhuluma njani uhamba njani kusho badelela nje bayeyisa omama. Ungakhangela khonapha kathesi sibuyeze uya kuma-elections omama kababali ukuthi kuyini basishikuma ezikhundleni ezithize basisha ukuthi kodwa bashayelelwa phansi beseyiswa besetshenziswa ngendlela eziningi ezingabaphakamisiyo omama. So kudlamekekile ukuthi yena liyaphambili bebomama nabantu ebazana.
Kambe kwini ongaxaja lolu dlakelo ezindlini oluqondiswe kwabesifazane?
Ize besithi kaliqondise upheke i-corruption upheke izinto lokho ekuvalela umnotho welizwe ukuthi ube phezulu abantu bahlale kuhle zibe bemisebenzi lamadoda iziqondise yena azikhangele ukuthi angezani angahlukumezi omama angahlukumezi abantwana.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Bonike abadala bathi kusinwa kuthethelana. Umamhlanga usededela uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Sihlaziya udaba lokuphiwa amaplazi amanengi okwenziwa indodakazi kamongameli Robert Mugabe. Ubona ngambe bona abaya empini yikho yini lokhu ababekulwela? Ungasitshela ukuthi uthini ngembiko lesizwayo ukubana indodakazi kamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ilamaplazi amaningi kakhulu ngamajumi amabili lanye, ukubona njani wena?
Hayi, ngiyabonga kakhulu. Indodakazi ka former president ukuthi khona ebe lamaplazi lawa angu 21 achumi emabili lanye. Ngibona lokhuyana vele kwabe vele sebezithathela umhlaba wonke. Vele kakuvunyelwa ekwesa kuhambela empini khona kubuhwaba. Akuvunyelwa. Vele kwathethe ngapi wathenge ngapi. Ilendi le ibingekabani. Nxa ibiyi-state land amaplazi wonke lawo kathathwe ebuyele ku-state sifake ama-university nezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe. Sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyeni. Omunye umuntu elamaplazi afika 21 kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa asikufuni ngisho ingathi mina kangilayo yona ingathi bathisala imali lapha empini la umgabe waye ku detention ephuma ku detention wahamba waqonda straight eMozambique gala mntwana waye ku front abanye bakhe laye labo abanye baba ngabathengisi kodwa uyethola ukuthi khona kulomuntu olomntwana okuthiwa khona ulama plaza ayi 21 yena lo mntwana lo velena ungakacatshwanga ukuthi uzazalwa emhlabeni uvuza kuba khona emhlabeni ngelo selama plaza wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state
manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengelamapulazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamapulazi amaningi kangaka
akusoze kuvumakale lokhu ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamapulazi anjenganalawo yobuhwaba lobuyana obenziwayo ekuyukuthi khona into enjengayonale iluhlazo phakathi komhlaba so guys so maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumela egcekeni okukhona kuphela ayisikho ukukhawulisa kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathu on my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane nezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathu lelawo maplazi
lo ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama malami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye igama nguChris Gande lilale
lengakhohlake ukulalela ngeviki elizayo lapho asinika khona uChris Gande olunye njalo uhlelo liphuma lendaba kwezemidlalo emidlalweni yenguqu edlalela namhlanje iphele kanje iyada 0 Capes United 1 FC Platinum 2 Maneka Diamonds 3 Chicken Inn 2 Herentals 1 Green Fuel 0 ZPC Karibalayo 0 emidlalweni yakusasa iDynamo sizadibana leTriangle kuthi isheshe ingqikelane leHighlanders iwange yona idlala leBulawayo Chiefs emjahweni wamabhiza umkhulu wenkezo yeCastle Tankard ibhiza u-Ideal View yilo elithethe linkezo yalonyaka ebilomvuzo wenkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu zamadola emelika US$25,000 ibhiza elibizwa ngokuthi Dinyinkwe lithethe umvuzo wesibili lilandelwa ngelibizwa ngokuthi Down to Business amabhiza wona lawa azaphinda adibane njalo emjahweni omkhulu owe-OK Grand Challenge ozaqhutshwa ngenyanga ezayo kanhlangula mhlaka 3. Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo yena-ke owaziwa njalo ngegama lokuthi Donkey Mpiri ehamba leqembu lakhe elegegema Extra Music Band. UDonkey Mpiri udabuka eLupane kodwa okwamanje usebenzela ekwele South Africa. Nangu-ke exoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ngesingulo yakhe ethi Uperekende.
Ayiphakame madoda waso wathi esizotshile kamba legegema Extra Music kamthi uswazilwani ngezathu abacabani bathithi yeyi angizalanga ngabo lamasuku ngila madoda namajani kwakale mdiza wesilingile wesathi umoyo uperekendi fungafunga ngila madoda namajani kwakale mdiza wesilingile wesathi umoyo uperekendi fungafunga
Ngithanda ukubonga ithuba elingiphe lona. Ngizathanda ukuthi ngibulise bonke abantu labalaleli bomsakazo weStudio 7 ngisuka eLupane esigabeni saseDalanda eGedema ngaphansi kwababa uSobhuku uDibela Khumalo. Sokuleminyaka ngikhona emcubeni. Kodwa ekuqaleni kwami ngiqale kwamanye amaqembu amaningi amasinamba engidlule kuwo angeke ngisabala ngaqedi. Isingi engiyenzile ngizoyenza ngihamba le Gedema esamsika kuyithi zodwa.
Ngizibele njengamanye amadoda eyayikadanzalana ngabona ithumbu madoda awesilo kwami lokho kubereke nje into kungenzela zona madoda yayizibuhlungu awungifana lokhu nguthathe ngibulethe endaweni yasebhoni madoda ngithi lapho kuzozama impilo yeyi kanti ngasithezele into enkulu kanti sengithethe ibhungabhunga ngaliletha kimi khona njengomuntu wanengwami ngangeke bakithi ngemlakhe.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ongabe engafuna umculo wami or lapho endlekisa khona njengoba ngingusomahlaya futhi iphinde ngibe ngusomahlaya comedian uyakhona ukuthi andithole kulezi inamba 0629575962 0629575962 kumbe ku Facebook engidinge ngo Alfias Alistotewa kumbe Donkey Pill Matoto uzangithola. Ongabe funa umsebenzi wami engayisabi kungifonela straight.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Ngithi bantu bakithi ngicela nilihlale linjalo elikwenza kimi ngicela nilikwenze la kubanye abaculi ingakwenzi kuDonkey Pill kuphela. Inhliziyo zenu zinhle bantu bakithi ngiyangithokozisa elikwenzayo ngoba abanye babalandeli bami maningi amafeva bawenzayo kimi. Ngibongele ubaba uZulu uJoka Zulu ngingathi nguye umdala oncedayo ezintweni eziningi.
Akuphelelanga lapho bantu bakithi endabeni yamapholisa. Umfana lo uvelela ubelibhungabhunga kudala kwakhe. Umfana wasuka wakhetha ukuthi ehlala yedwa njengoba ubesezibona ukuthi sekhulile. Umfana wahamba wahlala yedwa kwaba muhle. Umfana wayethanda ukubuyizinda, umfana waba lezinto ezinhle. Njengoyise ngahamba ngiyavakashela umfana ngithole izinto eziningi. Mangithi ngiyacela inje emfaneni, umfana ethi hayi baba, yonke into yimali. Ngithi hayi mfana wokhethi ngunikeze imali, unginikeze inje yodwa. Umfana enginikeze inje, enginikeze inje, mina nginikeze imali. Umfana kuthe ngihamba bangamthola sedrayive ethaveni, umfana ethi imali yenza. Engangasakwazi ukuthi oro inda wayesidla imali yenza leyo ndithengisele yona. Kumbe inda kwakuyimi uyisekile mbuzo madoda ukuthi umfana wayezama ukuthima wayethi udla imali yenza. Yeyi, angizalanga ngabona amathumbu.
Ulombuzo ke umdala uthi umntwana uthi udla imali yenja angasakwazi ke ukuthi imali ethengiswe le inja kumbe imali yalo othenge inja. Donkey Mpiri ngilethemba liwukholisile umculo wakhe. isikhathi sethu asavumi bawethu uba sikubekele phambili lokho sisonke kodwa singeke hlukani othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emigwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lo mkakhe indlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uFrances Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.